Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu 10 muZimbabwe, pasi rose riine vanhu vava kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe.
Tikaona makesis achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere. Tikaona makesis adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo basi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika, nyangwe hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva 21.
Nguva yeCovid-19 apo takaomerwa indinorarama nezvemusika. Takaomerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kutiwane chikafu chekudya, hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa. Asi vanhu ndopa vanotiunzira mabhiuzi anotyisa zvakadai. Sitogweru ngaione zvokuita isusu kana zvadai hatisi kuziva kuti varida kuti tirarame kana kuti varida kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Vagari vemugweru vokatyamadza nekukwira kwaita mitero yavanobhadhara kukanzuri yavo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusvika nezuro manheru, Zimbabwe yanga yava nevanhu 10 vabatwa nechirwere checoronavirus uye vatatu vavo vakatoshaya. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro pane vanhu 565 vakaongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete, uye 645 vevanhu ava vakawanikwa vasina chirwere ichi. Asi uwandu uhu unogona kunge wakwira nhasi sezvo hurumende isati yazivisa zvabuda muongororo yayo nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni maviri pasi rose vabatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe pasi rose. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti danho rekuwedzera kana kusawedzera mazuva enyika irambe yakavharwa akatarwa nemutungamiri wenyika nekuda kwechirwere checoronavirus richanetsa kutora, sezvo vanhu vazhinji munyika vasina kuongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Izvi zvinoitika apo hurumende ichiti yave kutora matanho matsva ekuti vanhu vakawanda vaongororwe. Thomas Chiripasi anopanya inotevera.
Munyori musangano iri Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevanhu munyika runa kuongororwa kuti rune chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva 21 akatarwa nemutungamiriri wenyika zvichaita kuti hurumende itemeseke musoro kuti nyika yoramba yakavharwa here kana kuti kwete. Pachapera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika mumazuva 5 ari kutevera. Pari zvino bazi rezveutano rinoti raongorora vanhu 565 chete kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Imo munyika muine vanhu vanodarika mamiriyoni 16. Nekuda kweizvi vamatara vati zvinonetsa kuti hurumende itore danho rine udzamu isina humbo hwakati tsvikiti hwekuti zvinhu zvakamira sei munyika pamusoro pechirwere ichi.
Kuti tizive kuti lockdown iri kuwedzerwe kana kuti iregere, asi zvinhu zvatinoshandisa toti guess work kana kuti zvekungofungidzira kuti toita zvakadini. Zvinhu zvinonzi ma scientists vatinoti ma epidemiologists vanogara pasi vo predict kuita kuona kuti zvaitika pa lockdown izvi yatinoti cave pamberi apo mwedzi unotevera kana mawiki anotevera makeses atingafungidzire kunga changi achiwanikwa anenge akawanda zvakadini tikaona makeses achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere tikaona makeses adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo inenge isisina hayo basa
vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vanoti uwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino hunoratidza kuti kuvharwa kwakaitwa nyika hakuna chakwabatsira
tingadai takatosavhia nyika yese zvino takutozva kuti chirwere chedu chakawandira kumbare kana kuti kuhwange kana kuti kuburwayo kana kuti kunzvimbo yakati tichitoziva mahotspots edu kuti uku ndoko kwakawandira chirwere nyaya yekutesta inotibetsera kuti tikwanise kuisolata vanhu vano utachiona nokuti vakawanda vanhu vanogona kuva noutachiona vari kungombeya havo vachingofamba mumisha medu umu ivo vasingarwari asi vanhu vavanosiya vapa utachiona vanogona kuzorwarisa vanogona kunge vari vanhu vane zvimwe zvirwere zvavagara vanazvo toshayikirwa noupenyu nemhaka yekuti hatisi kutesta saka kurudziro yedu ndeyekuti hurumende ngaiteste zvikuru ndokuti lockdown yedu inzi yashanda nyange vakaextenda lockdown tisiri kutesta hazvina zvazvinobetsera tiri kuwesta nguva neupenyu hwevanhu
mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kuti vambomira kufamba-famba kwavari kuita
tinogona kunge senyika tiri kupanana nhema kuti vanhu vane chirwere havasati vapfuura 20 nyambisirwa nenyaya yekusatestwa pamwe chirwere chatopararira kudarika ipapo zvakarewo tinokurudzira kuti masenior government officials edu kusanganisira nemutungamiri wenyika ngavagare kudzimba kusara kwevavo vari kuita basa
asi vamunangagwa vanoti vari pakati peurongwa hwokutenderera nenyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu pamusoro pechirwere checovid-19 ichi uye kuona kuti veruzhinji vari kutevedzera here kuridziro yavo yekuti veruzhinji vagare kudzimba senzira yekuderedzera kupararira kwechirwere ichi vamunangagwa vakazivisa kuti vachazoongorora pakupera kwemazuva 21 avakatara kuti veruzhinji vange vari kudzimba senzira yekuderedza mikana yekupararira kwechirwere ichi kuti zvinokodzera here kuti veruzhinji varambe vari mudzimba kana kuti kwete hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya moyo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi munyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva vaburitsa mashoko ekuti komiti yakaumbwa nemutungamiriri wenyika kuti itungamirire nyaya dzekurwisa chirwere checoronavhairasi yeInterministerial Task Force on COVID-19 inotungamirirwa nomumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika vakembo Mohadi yakabvumirana kuti patorwe matanho akasimba ekuti vanhu vazhinji munyika vaongororwe kuti havana chirwere checovid-19 here gwaro raburitswa naDr. Mahomva iri rinoti vanhu vese vanga vachienda kumabasa panguva iyo nyika yanga yakavharwa kunyanya vashandi vehurumende vachaongororwa kuti havana kutapukirwa nechirwere ichi here Dr. Mahomva vati munhu wese anofungidzirwa kuti ane chirwere ichi anosungirwa kuongororwa uye vose vari kupinda munyika vachibva kunyika dzine chirwere ichi pamwe nevane zvirwere zvedziwa vanofanira kuongororwa zvakare Dr. Mahomva vatiwo vanhu vakwegura vane makore 56 zvichikwira vari muzvipatara vane zvirwere zvakaita seasma shuga BP nezvirwere zvemwoyo vanofanirawo kuongororwa zvakare vati zvose izvi zvichaitwa kuitira kuti hurumende inyatsoziva kuti nyika yakamira papi chaizvo pachirwere checovid-19 pari zvino chirwere checovid-19 icho chakatangira kuchina chino nehurumende chauraya vanhu vatatu munyika uye kubata vanhu 10 ukuwo pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni 2 vabatwa necovid-19 uye vanhu vanodarika zviuruzana nezvinomwe vafa nechirwere ichi pasi rose ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuwana ruyamuro rwemari nezvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavhairas mamwe mabazi ehurumende anoti hapana chaari kuwana izvo zviri kusiya vashandi vakawanda vari panjodzi yekubatwa chirwere ichi nunurai jena anoti panyaya inotevera
mukuru wemapurisa mudunhu rematonaland west amai Priscilla Makotose vanoti mapurisa haana zvikwanisiro zvekushanda akazvidzivirira panguva iyo anenge achisangana neveruzhinji mukurwisa kuti COVID-19 isapararire
dzio PPE ndochekutanga chiri kunyanyochikonzera nemasanitizers
Izvi zvatsigirwawo nemukuru mubazi resocial welfare mudunhu iri amai Agnes Mutoo vanoti mamwe masangano anoyamura mukupa zvekudya kuvanhu vanoshayiwa zvakanyanya akatomira kupa zvekudya nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semamaski nemasanitizers.
Yanga iri ishema sanitizer because I talked to WF head office vachiti iwo havakwanisi kuenda vasina bhozi vari kudaka kuti vanhu vageze maoko handiti nemasanitizer ese iwayo saka vanga vasina those things. That's the information which I got, but they were given in a such a kuti we cannot let people go without food pasina madistribution iwo saka vari kuisa effort yekuti all mapartners ese adistribute grain and they should source for those.
Mukuru wemadzumeni mudunhu reMashonaland and West amai Edna Shambare vanoti madzumeni ari kutadza kuenda kuvarimi nekuda kwekushaya zvekupfeka zvinodiwa kuti vazvichengetedze uye nekuchengetedza varimi kuti vasatapurirane utachiona hwecoronavirus. Vachitaura munguva pfupi yapera muchinhoyi, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kupiwa rubatsiro rwakawanda kubva mukati menyika pamwe nekunze kwenyika. Amai Mutsvangwa vakati kusvika pari zvino vawana rubatsiro rwemamaski zviuru 45 kubva kuzvikoro zvepamusoro zvakaita seChinoyi University of Technology, icho chiri kugadzira mamaski anosvika zviuru 3 pazuva, mushonga weinterferon uyo uri kubva kuCuba, zviuru 3 zvemichini yekuongorora kuti munhu ane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete, kana kuti rapid response test kits, uye zviuru 20 zvemimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus kubva kuna muzvina business wekuChina vaJack Ma. Vakatiwo vari kutarisira mimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus inosvika zviuru 40.
Neimwe inonzi interferon ndikutouya kubva kuCuba. We have received 3,000 rapid test kits. Taka receive a donation from Jack Ma of 20,000 PRC ndodzi notora dziya dza 5 hours kuti marizauts abu. Tikutarisira kurisiva another 40,000 rapid test kits. Security sector, mapurisa, masoja vese vanenge vari pa front line staffers vese vari kugadzirwa kuonekwa kunzi vapuwa funding iri kupiwa Ministry of Treasury. Ma ministries ese akapa ma budgets awo ku Ministry of Finance, and as usual they will not be able to pay everything, but they are paying something.
Amai Mutsvangwa vakati hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezvemari iri kupawo mari yavasina kudoma uwandu hwayo yekutenga zvikwanisiro zvinoshandiswa nevashandi vehurumende zvikuru mubazi rezveutano, mapurisa nemauto. Amai Mutsvangwa vakati vanotarisira kuti michina yavari kupiwa inofanirwa kunge yakasimba zvinodikanwa nebazi reWorld Health Organization. Chimwe chinhu chabuda pachena ndechekuti ruyamuro rwuri kupiwa kwakasiyana, vamwe vachipa kuburikidza nebazi rezveutano, vamwe vachipa kuburikidza nehofisi yegurukota rezvematunhu amai Muliswa Chikoka, vanoti vari kunyora kuti ndiani apa uye kuti zvazopiwa ani senzira yekuisa zvinhu zvose pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Mashoko anofadza zvikuru, bazi rezveutano rakazivisawo kuti mumwe ainge abatwa nechirwere ichi pavanhu vemhuri imwe chete vana vane chirwere ichi kuruwa Mashonaland East ainge apona. Kunyange hazvo bazi reutano risina kuzivisa zita remunhu uyu, Studio 7 yakwanisa kubata munhu uyu vasosa kudya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvenyaya iyi.
Ndakunzwa zvakanaka chaizvo. Mwaka ya mswe Sunday for retesting, marazao se akabuda again are negative, so nalisa nangu wana angu official communication from them, but I'm now negative, but not yet confirmed. I'll be waiting for the Ministry of Health to confirm, but I know kuti I'm now okay.
Ko mungatudzawo kuti vamwe vatatu vemhuri vari kunzwa sei pari zvino, zvamira sei?
I'm feeling very much okay. Wakatestwa musi Sunday, marizao akabuda akanzi ari negative, saka nhasi madokta zauya makuseni for retesting bozi uya kapa directive yekuti munhu nenga ari positive unoteswa kairi kuti wanacho make sure it is now negative saka we are waiting for the results maybe achabuda nhasi kana kuti mangwana but they are feeling very much okay havasisina dambudziko pavari and we are hoping kuti ano and it's true kuti anofanha kutouya ari negative because havasisina pane pari ubaya kana pari kuita sei.
Saka muri kutambira sei iyo nyaya yekuti mose makunzwa zviri nani
tiyaya ufarisisa kana marizose yese abuda because we know kuti they will be negative and tukufarisisa chaizo tungu tenda mwari saba profe wapangunda kinguwe kutenda mwari ndizu ndango nyura chiti ndango tinguwe kutenda mwari nguwe kutenda mwari nikuti hakuna mshu onga kana chichi no visa this virus kunze kwa mwari mwari ndo mkuru ndekwa watenda charamba chungu watenda kusika Jesu wachuya.
Mungade ukupa vamwe mashoko yekuti kudii kuti vasa batwa nechirwere ichi.
Utsanana pamberi kungogeza maoko pese haperi maoko aya mvura haperi ngatigeze maoko ne social distance rutaurwa maybe nekusango for now since paine lockdown vanhu ngatimbo avoid kufamba stereki but chikuru let's put our faith in God mwari ndiye musimboti wezvinhu zvese. Saka tikanamata kuna mwari mwari wanotipindura wadikani ini ndoda kutenda kuti ikakwa kusiubona kwangu kana kungwara kwangu asi dzadziri nyasha dzamwari maybe wakadongoti pangu wene testimony saka iwewo unogona kuwawo etestimony of 2020 ukazvibata ukazvichengetedza tirege kukuluza 2020 tinge tinewe tiyambuke tese muna 2020 but only kana wazvibata wazvichengetedza zvinofamba zvinoita.
Avo vanga vari vasosa kudya vachitaura vari kuruwa nestudio 7 zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica hwakwira kusvika pazviuru 16 200 250 nevashanu. Vanhu vafa muAfrica vanosvika 194. Vapora vanosvika zviuru 342. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Sangano rezvizvarwa reZimbabwe zviri muno muAmerica, reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZDNNA rinoti ramanikidzwa kumbosendeka mabiko ekupemberera makore 40 Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere raranga rakaronga kuita nemugovera uno nekuda kwedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Sachigaro weZDNNA anotungamirira matunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti vaona zvakakodzera sesangano kuti vateedzere mitemo yakadzikwa matunhu avanomiririra senzira yekuchengetedza mutemo pamwe nekudzivirira vana veZimbabwe kubva kuchirwere checoronavirus charura pasi rose. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMasia kuti tidzwe zvizhinji.
Maita enyu vaKandemiri Moroimuri yeZimbabwe. Hungu isu seZidna tanga tine urongwa hwekuti tipemberere kusununguka kwenyika yedu yeZimbabwe. Tinoziva kuti isu tiri kugara kunze kwenyika asi kusununguka kwenyika yedu hati kukanganwi. Saka takaronga kuti tipemberere zvisinei nenyaya yechirwere chanetsa ichi cheCOVID-19 tazoronga kuti haregai titeedzere mutemo kuno kumastates anoti Maryland, Virginia, West Virginia havabvumidzwi kuti vanhu vaungane. Tatifanira kuungana kuMaryland saka tati gungano iri tozoriita hedu kuna July uko kana kuti August tichinge tichiona kuti varidzive nzvimbo vari kuti kudii asi taida kuti tiunganidze mhuri dzose dzevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika kuno kuWashington DC, Maryland, Virginia neWest Virginia kuti titandare uyewo takakoka ambassador vedu veZimbabwe vakamirira Zimbabwe kuti vazoti adresa vaisewo mashoko asi tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka patinozongoita ipapo.
Vamasiya, tinoona kuti muri kucherechedza makore makumi mana kuwana kuzvitonga kuzere. Panguva iyo nyika yeZimbabwe iri pamhene zvikuru munyaya dzezveutano pamwewo nenyaya dzeupfumi. Imi sevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa matambudziko iwayo kumusha?
Hongu zvinhu zvakaoma kuZimbabwe kunyanya munyaya dzeutano. Muzidhi natine madoctors vanoitawo zveutano vatoriko vari kubatsira vari kuZimbabwe. We are in touch navo, vanenge vachitiudza kuti zvavari kuitawo zvakaita sei, asi vakazvimiririra vega. Asi vanhu vakadzidza kuno uku, vanhu vakatombogara kuno, asi vari kushanda vane maenterprises avatoestablisha kuZimbabwe. Saka zvinhu zviri kubatsirawo nyika izvozvo. So tinoona soti padiki nepadiki patinoita seorganization zvinobatsira pane zvagara zviri kuitwa nehurumende.
Tichitarisa iro dambudziko rechirwere checovid-19 kana coronavirus, zvii zvamaitawo imi sesangano reZidna kubatsira kumusha?
Nyaya yekubatsira inyaya yatiri kutoronga sesangano. Kutaura kwatiri kuita kunoku, tine musangano conference call Saturday musi wa18 kuti tironge tise musoro pamwe chete tione kuti tingaita mudeme wemari nekutsvagawo mari kune dzimwe hama dzingada kubatsira kuti tigotumira kubatsira zvipatara kuti vanhu vaitwe matest kuti vanhu vakwanise kungogona kuenda kuchipatara kuti vaudzwe kuti ndizvo here kuti vane COVID kana kuti havana uye kuti vasaremerwa nekunzi vazobhadhara kuenda kwavanenge vaenda kuita kuchipatara. Saka nyaya yatiri kutotaura mugovera uri kutevera iwoyo. Saka tinotenda matobvunza nyaya yakanaka chaizvo.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Diaspora Network North America vachimirira matunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masiya vari parunare kuWest Virginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vemugweru vanoti vashamiswa zvikuru uye havasi kufara nekukwidzwa zvakanyanya kwaitwa mitero nekanzuru yavo iyo vanoti yakanga yavimbisa kukwidza mitero iyi zvishoma nezvishoma kwete zvayaita izvi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vataura neStudio 7 vati zvinoshamisa kuti kanzuro yasarudza kukwidza mitero panguva iyo vanhu vakaremerwa neupenyu nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumwe mugari muzvare Florence Dube avo vanogara mumusha wemukoba 1 vati vanga vachibhadhara mari yemvura nemitero isingasvike $200 emadhora pamwedzi asi iko zvino vave kunzi vabhadhare mari inopfuura $500 emadhora.
Tiri panguva yeCovid-19 apo takaomerwa indinorarama nezvemusika takaomerwa nerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa asi vanhu ndo pavanotiunzira mabhiuzi anotyisa zvakadai sitogweru ngaione zvokuita isusu kana zvadai hatisi kuziva kuti varida kuti tirarame kana kuti varida kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Mumwe zvemugari muzvare Nyasha Mahwende avo vakaremara uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara vati vanhu vakawanda vakaita saivo vanoroja sezvo vasina dzimba dzavo pachavo. Vati kuwedzerwa kwemitero uku kuchaita kuti upenyu wao uwedzere kuoma sezvo mari dzavanobhadhara dzichawedzerwawo.
Pane vakapiwa mukana wekubvisirwa marentals necouncil kuti vasabhadhare sevanhu vakaremara but this is applying kue landlord anemba yake inotori nezita rakafanana neri pachitupa pake but we have maloja ane madisabilities ari kubhadhara rent kuno mumwe munhu obviously ari kutokwidzirwa marentals nenyaya yekukwira kwaita mvura.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari regweru Residence and Ratepayers Association GRA vaCornelius Lipiwe vati vanonzwisisa kuti kanzuri inoda mari yekuti ikwanise kuita nemazvo mabasa inofanirwa kuita asi vati dai yakwidza mitero iyi zvishoma
kugwidza kunogona kunge vachiona zvakavakodzera kuti vakwidze hatidai vambomira iko zvino because iko zvino hapana munhu anokwanisa kuiwana kubva mu$50 kuenda mu$400 kune dzimwe dzimba ma$200 vanhu hakuna kwavanowana mari saka tatichikumbirawo kuti vanzwisise kuti zvinhu zvakamira sei vasakwidzire vanhu because vanhu vanotambura
Meya weguta regweru vaJosiah Makombe vati mushure mekunge bajeti ravo regore rino remadhora bhiriyoni imwe nemazana masere ezviuru zvemadhora ratambirwa nehurumende vakatora danho rekuti vakwidze mitero zvishoma nezvishoma nekuziva kuomerwa kwevagari vativo vari kuziva nezvekunyunyuta kuri kuitwa nevagari nekuda kwemitero vakati vachaona zvekuita
Meeting yatakaita takawirirana kuti sekanzu tichakwidza 40% from the 1st of April. Hongu ndirikunzwa vanhu vachichema chema zvikuru kuti matarisa akatikwirei. Haiwa tinozvinzwa tichatarisa nyaya iyoyo ini nemanagement yangu nemamwe macouncillors then todzoka kwavari toona kuti tingazvigadzirisa sei.
Tatadza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasingadavire nhare mbozha yavo uko mtezeri wavo amai Marian Chombo yange isingabatike zvichakadaro vamwe vana mukoti vanoshandira kanzuro yegweru nezuro vakaita sit in sekuratidza kusafara kwavo nekushanda vasina mbatya dzinobatsira kuvadzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus kana kuti personal protective equipment Studio 7 aina kwanza kunzvadira vana mukoti panyaya iyi asi vanakombe vati vanoziva nezvenyaya iyi uye vari kugadzirisa kuti vashandi vanoshanda mumakiriniki ekanzuro ari manomwe vawane zvipfeko izvi
nyaya yavataura tainzwisisa ende tiri kumhanya mhanya sekanzuro kuti kwanise kutsvaga kana kutenga zvinhu izvozvo hatinazvo hazvina kukwana asi toda kuti tiwedzere regai zvakare nditi tine mari yatakapuwa nehurumende about 1.4 million RTGS yatichashandisa zvakare kutenga some of these things tichizvitenga in consultation ne provincial task force
Mune imwe onyaya upfu hwasvika munzvimbo dzakasiyana siyana muguta regweru pasi pechirongwa cheGrain Millers Association of Zimbabwe chekuti vanhu vawane upfu husingadhure asi vamwe vagari vanoti chirongwa ichi hachizi kubatsira sezvo upfu uhwu huri kudhuriswa upfu huri kunetsa kuwana munyika nekuda kwekuti nyika haina kuwana gohwo rakanaka rechibage zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura Sangano World Food Program rinoti riri kupema mari inoita zana nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kuitira kuti ritengere vanhu chikafu chinosvika muna nyamavhuvhu sangano iri rinotiwo vanhu vanoda kubatsirwa nechikafu muzimbabwe vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru ndakamirira studio 7 mugweru ndini taurai shava
Chirongwa cheLife Talk na 8 p.m. tirikutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus takatarisa zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika sezongo yadiapera regaiti mbotarisa misoro inawo zvakare Uwandu wevanhu vabatwa necoronavirus hunosvika pavanhu gumi nesere muZimbabwe pasi rose riine vanhu vave kusvika mamiriyoni maviri uye vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti sezvo vanhu vakawanda munyika vasina kuongororwa zvichanetsa kuti patarwe nguva inopera lockdown munyika kunyange hazvo hurumende yakati inopera kwemazuva makumi maviri nerimwe Vagari vemugweru vokatyamadzwa nekukwira kwemitero yavanobhadhara kukanzuru yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.